Ndakauya September 2011.
Ko mukoma takudzwa makauya urini ku America?
Ko ndakauya October 2014.
Todzoka kwamuri mukoma Steven. Mungati upenyu huri kufambira isei muno mu America muchitarisawo zvanga zvichitika musati mabva ku Zimbabwe?
Yezvino tingatipane kamusiyano ke upenyu tichitarisa nesituation yaive iri kuZimbabwe, nekuti kunoko tinokwanisawo kuwana maopportunityo anoenderanawo nezvaunazvo, nemafinancial security, mabasa, and you have a platform yekudzokerawo kuchikoro kana uda kuenderera mberi nefundo.
Mukoma takudzwa, munowirirana here nezviri kutaurwa namukoma Steven? Zviri nyore here kuti uye kuzonge uchigara muno muAmerica uchiwana mikana?
Vatotaura vakarerutsa, nekuti izvezvi uchitarisa kunomu hatidi kunyepa mikana yakawanda zvekuti utarisa life yandairarama uri kuZimbabwe nelife yakuno kuno, toona kuti zvinhu tu zvakatosiyana. Ufichi kuZimbabwe zvinhu zvakatooma.
Todzoka kwamuri mukoma Steven, asi pane zvimwe here zvemhingampinyi zvamungati muri kusangana nazvo?
Zvimingampinyi hongu zvakati wandei, tisiri vanhu vemuno, nhau yemapepa tinotendawo kuti ede akabuda, asi vazhinji vatasangana navo mukufamba umu vakangobvawo kuZimbabwe imomomo vanonetsekana nenyaya yemapepa kuti vakwanise kuenderawo kubasa, kuenda kuzvikoro. Zvese zvinenge zvichida mapepa kuti unge une mapepa akati saranikeiwo mukufambirana kwezvirongwa zvako.
Todzoka kwamuri mukoma takudzwa, hamumbosanganawo here nematambudziko evamwe vari kuZimbabwe vari kuti chidzokai kwamurugara uko kure?
Nhau dzatinotosangana nadzo like inini vese vandinenge ndichitaura kuti ndinototaura ndichiseka kuti handa kutokwira ndege ndokudzoka next month, vese vari kuchema kuti haikona kudzoka, wagara ikoko.
Todzoka kwamuri mukoma Steven, vamwe vanenge vachimboverenga nhau vachiona kuti kunombopfurwa vanhu kuAmerica uko, zvakamira sei muNew York?
Kune nzvimbo dzimwewo nzvimbo chipatapata, asi kwatiri hedu isusu aiwa kuri nani kunogarika zvako, asi ichokwadi nhau dzekupfuura nai dzine dzekunetsana aiwa dziriko zveshuwo.
Tichidzokawo kwamuri mukoma takudzwa, munoona here vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakabatana, munombosanganawo here sezvizvarwa zveZimbabwe muchitaurawo nhau kana kungogocha gochawo? So
I think it's vanhu vekuZimbabwe takabatana, but it's only kuti tiri vashoma like muNew York, because like muNew York I only know like 2-3 people, but kuti tibatane nenhau yemabasa munenge tichizongosangana munhu ari pabasawo mungotaurawo 1-30 minutes.
Mubvunzo wekupedzisira mukoma Steven, pane zvirongwa zvamunomboitawo here zvekubatsira vamwe vakasara kumusha uku, kana kuti makabva mangoitawo vana muJoburg?
Kana mukoma Zulu, tine organization yatakavamba inonzi Global Youth Foundation Zimbabwe, so tine maprojekti atiri kuranawo kumusha eyouth empowerment, women empowerment and child and education project. Saka tiri kudonata ma educational materials kuzvikoro zvakasaririra especially zvekumusha. Masvondo maviri apfuura aya takaenda kubumhudzo old people's home kuchitungwiza, tikanosiyirawo vana gogo navana sekuru chikafu kuti vabatsirikanewo. And muzvivhiki zviri kuteera izvi takananga kuMhondoro kune girl child empowerment project yatiri kuita yekuti vasikana vanodzidziswawo about their sanitary health